vanopikisa yave bata bata yekushaya kuti chicho roita nekuti vanenge vakuona kuti vapedyo nekudyiwa ende kana vadyiwa hakuna kwekuchaenda kundochema kuti taitwa zvakati taitwa zvakati. Ndakataura navo ndikati kana pane zvinobatika tine mutemo uri mudare reparamendi weelectoral amendment bill. Ngavauye nazvo mudare reparamendi munove mune vamiririri vakasarudzwa nevanhu. Togara mudare imomo tokurukura zvatawirirana zvobuda zvobva zvazoitwa mutemo toenda kumaelection. Asi unonzwa vachitaura kuti vanobva vataura nechingezi kuti no electoral reforms, no election, mutemo uchiti tinoenda kumaelection. Isusu we have been very open. President vakataura nechirungu kuti tiri kuda maelection ari free, fair, credible. Vakabva vaenda mberi vakatodaidza vanoda kuuya zvikanzi vanoda kuuya kuzoobserva maelection yedu. Uyai, saka handizive kuti nhuna dzavo dziri kubva papi. Iko kuine inonzi muchirungu maprocess anogona kuitwa kupfurikidza nedare reparamendi ratiri kuti uyai tiite hamuri kufungidzira kuti zvingade kuitwa kuti tiite maelections edu anonwisa mvura.
Pane vakauya here nezvavanoti zvoda kuvandudzwa apa?
Hongu, ndinoziva kuti mabato ese ari muparamendi ari matatu vakaunza gwaro reelectoral conduct ravari kuda kuti tiriise paschedule paelectoral act kuti ringe richibata mapato acho. Saka svondo rinoya ndichavadaidza ndovabvunza kuti vari kuda kuti tinge tichipa mutongo wakaita sei unoita kuti electoral conduct yavari kuda kuti tiise mutemo inge ine udzamu nesimba.
Ko bhiri ramataura iri richapasiswa rini reelectoral amendment iri?
Bhiri randataura ndakato paramendi yanga ichifanirwa kuti mwedzi uno waApril watiri kupinda inge iri pazororo. Ndikavakumbira kuti vadzoke musi wa10 after Easter kuti tinge tichikurukura tibve tapedza nezvebhiriri. Tikawirirana kuti kana vadzoka hatichateedza mutemo wedu unoti tinoguma kuita hurukuro dzedu na7 dzemanheru tinogona kuextenda kusvika kana na10 kana na11 kusvika tawirirana zvatiri kuda nekuti hatisina nguva. Saka tine tarisiro yekuti pavari kudzoka musi wa10 pasvondo iroro tichange tichikurukura towirirana nemutemo wacho kuitira kuti vari kuronga zvemaelection varonge vachiziva kuti mutemo wedu wave zviri nani.
Saka muri kutarisira kuti panozoitwa sarudzo zvese zviri kudiwa zvinenge zvagadziriswa?
Zvatinenge tawirirana mudare reparamendi hongu zvinenge zvagadziriswa.